Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 23/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
tinozvitenda kuti hurumende yavamunangagwa yatendera kuti vanhu vaongorore sarudzo pasina kubunikidzwa zvinobatsira kuti zvideredze mikana yemhirizhonga
vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo munyika uye vaimbova mutungamiri wenyika yeghana vajohn drummond mahama vosvika muZimbabwe nhasi
Ungochiwachikanda matombo panapa vachitema vanhu veMTC vachikada musangano mapurisa hapana chavakwanisa kuita but vazongodzoserwawo
mutungamiri weMDC Alliance vanelson chamisa voita musangano pacaledonia apo vamwe vatsigiri vavo vanorwiswa
riri kutotanga izvozvi mangwana tanga ndichitotaura navo vekampani yachona china jiansu iri kuita basa racho nevatiwo kampani iyaya yakaita basa futi zvakare kuvictoria falls airport
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voparura urongwa hwekuvandudzwa kwenhandare yerobert gabriel mugabe iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vaongorori vesarudzo kubva munyika dzakawanda pasi rose vari munyika kana kuti vari murwendo rwekuenda sezvo sarudzo dzatarisirwa kuitwa musi wemuvhuro vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo munyika uye vaimbova mutungamiri wenyika yeghana vajohn dramani mahama vasvika muZimbabwe nhasi mukupera kwesvondo vaimbova mutungamiri wenyika yeliberia amai ellen johnson sirleaf nhengo yedare reparamende yekongress yeamerica amai karen bass uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica ambasada johnny carson vari kutarisirwawo kusvika muZimbabwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch raparurawo urongwa hwekushandisa dandemutande kuburitsa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu urongwa uhwo huchabatsira vaongorori vesarudzo uye waparurwa muHarare nhasi human rights watch yatumirawo vaongorori vayo vesarudzo vapinda muZimbabwe nhasi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadewa mavhinga
hongu sangano rehuman rights watch ratanga iro urongwa hwekupota richizivisa vari muZimbabwe nevari kunze vese vanenge vari padandemutande zvinenge zviri kuitika maringe nesarudzo tisati tapinda musarudzo musi wesarudzo uyezve zvichaitika mazuva anotevera panenge papera sarudzo kuti vanhu vazive kuti nyaya dzekodzero dziri kufamba sei mune runyararo here kana kuti kwete kune kuri kurohwa vanhu here kana kuti kwete uyezve kuti zvinenge zvichibva kwamba sei panyaya dzekodzero dzevanhu
saka vanenge vachida kuverenga kana kuona zviri kuitika vanoenda papi
vanenge vachida kuverenga nekuona zviri kuitika vanoenda pamusangano rehuman rights watch panoti www.hrw.org ndo panenge paine logo
ko vanenge vachifunga kuti vatyorerwa kodzero dzavo munokurudzira kuti vaite sei
tinovakurudzira zvikuru sei kuti vatumire nekukurumidza hupowo huzere hwezvinenge zvaitika pakutwa kwekodzero ingava mifananidzo angava mavhidhiyo pa 0027735211813 namba dzinoti 0027735211813 kana vachinge vatumira the Human Rights Watch vanozotora nyaya idzi vovheneka kuona kuti zvakamira sei vasati vazvishambadza.
Tiri kuonawo munyika muri kuuyawo vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kunyika dzakasiyana siyana nemasangano akasiyana siyana. Zvakakosha zvakadii?
Zvakanyanyisa kukosha kuti vanoongorora sarudzo vari kuuya kubva kunyika dzinosvika idzo 43 nemasangano akasiyana siyana anosanganisira European Union, Commonwealth. Tinozvitenda kuti hurumende yavamunangagwa yatendera kuti vanhu vaongorore sarudzo pasina kumbunikidzwa. Zvinobatsira kuti zvideredze mikana yemhirizhonga, nekuti kana mumusha muine vaenzi kana makoronyera, madasanana vanonyarawo unhu hwakaipa. Saka zvichiitwe zvichakanaka zvikuru sei tinozvikudza, asi tinongoramba tichikurudzira vanhu nemasangano akasiyana siyana izvi matongerwo enyika kuti vaedzere pasi pavanogona kuita zvinhu zvavo murunyararo pasina mhirizhonga. Tiite sarudzo dzakanaka dzinoyevedza, dzinoremekedzwa nekukudzwa nepasi rese rakadai kutarisa zviri kuitika muZimbabwe.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari paRunare muHarare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano nevatsigiri vavo kuCaledonia nemabvuku kwavati makanzura ebato ravo achaita hori kana vapinda panyanga achadzingwa pamwe nekutorerwa matanho akaomarara. Pamboita mhirizhonga pakati pevechidiki vebato ravo nevechidiki veZANU-PF vachamisa vasati vasvika kuCaledonia. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Terera
Raino
Terera
Zvinonzi pamboita mhirizhonga panzvimbo yemabhizimusi paGazebo kuCaledonia, apo vechidiki veZANU-PF vanzi vakanda matombo panga pakaungana vatsigiri veMDC Alliance vakamirira vachamisa. Imwe nhengo yeboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navachamisa vaDennis Muroiwa vaudza Studio 7 kuti vechidiki veZANU-PF vanga vaine chitsama vapotedzera matombo zvaita kuti vatsigiri veMDC vaviri vakuvare. VaMuroiwa vati vakuvara ava vaendeswa kuchipatara.
Ngochiva chikanda matombo panapa vachitema vanhu veMDC vasingada musangano mapurisa hapana chavakwanisa kuita but vazongodzoserwawo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weboka revechidiki muZANU-PF vaGodfrey Gomwe kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Mhirizhonga yaitika iyi inouya panguva iyo mutungamiriri weZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vakataura kuti vanoda sarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Pavasvika kuCaledonia vachamisa vatsoropodza nyaya yemhirizhonga vachiti maoko avo akachena panyaya yemhirizhonga.
Musanetsana nevanhu vanoda kurwisa vamwe, hatidi violence, toda peace. Isu tiri venunyararo, hatina bakatwa, hatina uta nemuseve, tinofamba nekuhwina. Ende kuno toda kudzidzisa ZANU-PF chidzidzo kuti kana uri dofo for 38 years unofana kudzidziswa kuti umboenda kunogara pasi, tombotsvetwa anotsunha tomboona. Imi munoti ZANU-PF 38 years vachingovapo ikati ndakanzwa chiwenga naMnangagwa mukativhotera tichati munoregere muripoka ndiwo kudraivha kombi oti mukandipa kombi ndichaenda kutaura ndaga kutaura.
Vachitaurawo pano mumwe musangano waitirwa kumabvuku vachamisa vati makanzura ese ebato ravo achaita uori kana vachinge vapinda panyanga vacharangwa zvakaomarara. Vachiti mameya anofanira kunge aine masimba.
Munozviziva kuti chinhu chaikanganisa munyika muno muti murefu iZANU-PF ndo yaivhunga makanzura edu. Ndisamamakisa kukula. That's why takataura chakunochinja mupaka. Gore rino chachinja mupaka shiri yabvuta rekeni. Takumeka shuwa kutabvisa nyaya yekuti meya anenge asiri executive meya. Takuda kudzorera executive meya ari responsible kumaresidensi. Makanzela akatadza basa ngave autonomous from the central government. Prosisa kunotungamira, we are changing the local government act. To make sure that urban councils act ya chinjwa. Makanzura owa accountable to the citizens and the residents. Vakatadza kudeliver, recall them. Vabvisei kana vatadza kuita basa ramakavatuma, vadzorei. Toda kudzorera simba kuma residents. Kuitira kuti where there is no service delivery, punish the leaders who are supposed to represent them. And omakanzura, ndoda kukupai warning. Pata kupinda apa kwane mutungamiri mutsva. Farao asakamboziva Joseph. Kureva kuti kana une havi une zvivoko zvinoda kunama namamari yevanhu. Tiri kukutsvaira mangwanani ngwanani. Iwani kamera represent people.
Vachamisa vakurudzirawo kuti vatsigiri vebato ravo vavhotere vaJames Chidhakwa pasarudzo dzeparamende mumabvuku vachiti nhengo yeparamende inomirira mabvuku pari zvino vaJames Maridhadhi havana rutsigiro rwebato ravo sezvo vachiti vakaendesa mapepa ekukwikwidza kuzek zvemusoro wavo mushure mekunge vakundwa navachidhakwa musarudzo dzemapuraimari dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vaparura urongwa hwekuwandudzwa kwenhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Urongwa uhu huri kuitwa nyika ichibatsirwa neimwe kambani yekuChina. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo.
Zvara nhasi raita zuva rakanaka chaizvo. President vatiitira yatinoti ground breaking ceremony Robert Gabriel International Airport. Apo patiri kutarisira kugadzira patsva airport yedu kuti imirewo ive nechimiro chinoratidza kuti tava nyika iri mukati mamakorana atakanangana nawo. Saka zvafamba zvakanaka, vakokwa vauya, ground breaking yaitwa, saka zvatiitira zvakanaka.
Saka basa iri rinotanga rini?
Riri kutotanga izvozvi mangwana. Tanga ndichitotaura navo vekampani yachona China Jiangsu iri kuita basa racho. Inova ndiyo kampani iya yakaita basa futi zvakare kuVictoria Falls Airport. Saka vari kutotangisa mangwana. Ndingati nechekare vasati vatangisa kuti vatange kwatiuta kutangisa mangwana, vanga vatogadzirira waro wavo kudhara, vanga vachitobata bata pavanofanira kutangira. Saka vari kutotangisa kutochera zvinokuita basa ravo mangwana.
Mungatiudza kuti zvii chaizvo zviri kuvandudzwa, zvii zvitsva zvatingatarisira apa?
Ziri kuvandudzwa zvinyuwani ndezvokuti kana manga muchiziva pa Robert Gabriel International Airport pairi kudzika kwatingati kumadokero kunobatana neZimbabwe, kuri kuzovakwa yatinoti new kana kuti imba itsva yeVVI zvinenge kusvikira mapurezidhensi navamwe vanyarikani vakuru. Apa vanenge vachitikana vachisvika havazokwanisi kuva nechokuita kukanganisa mapassengers aya mamwe anenge achifamba nzendo dzavo zvapakasiyana siyana. Zvakare zvese tagadziridza zvatingati zvesecurity, michini yokugadzirisa zvesecurity, kuva nefire station itsva, iyo runway yacho ina paya panomhanya ndege iri kugadzirwazve panyopatsva. Zvakare atinoti mabridge aya akaita mazvitsvuku aya aya anofamba nevanhu vachipinda mudzindege anenge achichawedzera mamwe zvematatu kuti agoita 7 pamusoro pamamwe 4 atanga tinawo. Zvakare zvepachava nepai pamunoti kana muchifamba kuna mamwe maairport amazuva ano zvatinoti Harare scale pachinhano ichocho aya munoti kana musingakwanisi kufamba netsoka muchinoti maganeti munongomira zvenyu muchidhonzwa nebhandi muchienda nemu kwamunenge muchienda. Zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kugadzirisa paHarare International Airport yatava kuti Robert Gabriel International Airport.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamunangagwa vadomawo vakumbira ehodzi kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende mushure mekumiswa basa kwakaitwa vaRei Goba avo vari kuferefetwa nemhosva yekukundikana basa.
Zvinofanira kuti zvaitwa sei, nekuti munoona pane vanhu vakapuwa ma8 farm ndo vazhinji vacho vari kutaurwa.
Tichakupai nyaya iyo inotevera yatichapuwa natanonoka Wande tichitaura nezvevarimi. Regai tiende kunyaya iyoyo tichiti gurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri vari kukurudzira varimi vachena vasisina mapurazi kuti vashande pamwe chete nevarimi vane mapurazi kuwedzera gohwo uye nekusimudzira upfumi hwenyika. Mashoko aya akatsinirwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yamira zvachose kutora minda kubva kuvachena vasaririra mapurazi. Nyaya iyi inoratidzawo kuti vaMnangagwa vanenge vave kusiya gwara reZANU-PF rekuti vachena vose vatorerwe minda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata vaimbova sachigaro webazi rezvekurima paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Mandivamba Rukuni avanoti kana chirongwa ichi chikabatwa zvakanaka chinogona kuunza budiriro munyika.
Zvinofanira kuti zvaitwa sei, nekuti munoona pane vanhu vakapuwa ma8 farm ndo vazhinji vacho vari kutaurwa vane ma1 havana dambudziko. Vazhinji vacho vanogona kungozvirimira, ve8 ndo vane dambudziko, but dambudziko racho rinogona kunge rakatisiyane nemunhu nemunhu. Vamwe ma8 farmers vazhinji vanenge vachishaya mari yacho yekuti vakwanise kurima, nekuti zvinoti dure A2 plus mapurazi mahombe anoda maincomes akawanda.
Matambudziko amunoona angabude panyaya iyi ndapi?
Inogona kunge iri nyaya yekushaya mari, inogona futi kunge iri nyaya yekushaya unyanzvi hwacho hwekurima. Kuti munhu ana umbenge akarima mapurazi mahombe aya 4 haana unyanzvi hwacho, inogona kunge riri dambudziko. Retatu dambudziko rimwe rinoitika nderekuti munhu agara asina zvake shungu yekurima, anga achingodawo then ine munda wawandina kana musha chaiwo. Saka madambudziko anogona kunge ari matatu aya kana kuti any of those matatu iwayo. Saka kana pachiitwa joint venture nemurungu angabva kana kuti akungudzoka asina purazi, zvabva kuti uyu wacho uyu murimi agara apuwa purazi resettlement chii chaari kushaya chaari kutsvaga.
Munoona sokuti vangashanda zvakanaka vese here, vangagona kuwirirana here vanhu ivava?
Well, before zvazvisinganyatsokufamba zvakanaka, but iko zvinezvi zvinogona kufamba zvakanaka nokuti hurumende yabudisa polisi yayo pachena kuti vachada kukomba nzeta vakatorerwa mapurazi, vanokomba nzeta zvinhu zvavanga vavaka, but havasi kukomba nzeta for the land, vanokomba nzeta zvavakavaka ipapo. Then it's okay, anogona kudzoka asina zvake land but ane mari yake neskill yake kuita joint venture nomunhu ane land asi haana skills kana mari. Some of the black farmers vane mari pabusiness but havana skills and they will get so pane varungu vamwe vane skill asi havana mari.
Muzvinafundo Mandivamba Rukuni vachitaura natanonoka Wande weStudio 7. Mutori wenhau Jonga Kandemiri ari kuZimbabwe kuHarare uko ari kuongorora sarudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Regai timbonzwa kuti zvinhu zvakamira sei pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Wakadii Jonga?
Ndiri mupenyu, Blessing. Kwakadii kuWashington?
Aiwa, kuno kuri nani kwanga kuchinaya chete. Ndanzwa kuti kuHarare chiri kwidza kamba muti.
Kuri kutonhora zvikuru kuseni, nemusi wechishanu svondo rapera mangwanani kakanga itori 6°C 42°F mangwanani.
Chiri kutonhora. Jonga, rega timboende kunyaya yesarudzo iyi. Uchitudza kuti ndedzipi dzimwe nzvimbo dzawakwanisa kuti umboenda uchinoona kuti zvakamira sei?
Ndakwanisa kupinda mune mamwe matunhu Mashonaland East, ndakapinda muZumba, ndikapinda muMaramba, ndikapinda muchidimu chemutoko. Zvandiri kuona ndezvekuti hongu vanhu vanonzi vakasununguka kunge vachitevera mapata avanoda asi pa ground up hazvisi mabudira unozoona yatingati feasibility kana kuti mazvikuonekwa vandaiona vazhinji vanonyatsoonekwa kuti ndeve bato repindeve zano PF vanenge vakatsika nhumbi dzavo vachitenderera kana pangava pamatownship kana migwagwa kana pose pavanenge vari zvavo kwoitawo kuti magwaro ekushambadza andaiona akawanda ndezano PF nezek ekutodzidzisa vanhu edzidziso pamusoro pekuvhota ayo ari kuonekayo asi bato reMDC unononga pano nepapo MDC Alliance maposta avachamisa ndo zvimwe zvinhu zvandakaona kwetewo kuti vanhu vaiti ukada kuti utaure nawo ukangozvitaura kuti ndiri mutori wenhau zvikuru uchingovataura kuti mutori wenhau kustudio 7 ayo vanhu vaingoti mwarara vasingadi kutaura newe vamwe vaigona kuzoti tinozara tichitotoreswa waenda iwe ndikati anokunetsa ndiani zvikanzi tine taakuzobvunzwa kune mao veterans nemasabhuku vanda kuzoti munhu atakakuona wakamira naye kana kuti akasvika pamba pako ndiani saka kune kamwe kakungotyawo karumwe vanhu vari kuti tinotya kuti dzosere zvakamboitika muna 2008
asi hapo hapana vanhu vari kurohwa inyaya yekutyira iyi kuti ndinogona kuzoitwa kafira mberi
ndizvozvo hapana pandakanzwa kana kunongedzerwa kuti uyo mushandi wemunhu ari kunzi akashungurudzwa kana kurohwa ndofunga vanhu vanga vangonefia yagara irimo uyewo nyaya yekuti kwaitorwa maserial number nezvimwe zvakadaro nekuti masabhuku ari kuramba achivayeuchidza kuti musi wekuvhota tichazenge tichiungana tichienda pamwe chete ndozvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vangopinzwa vapindwe nechando kutya nokuti ndakazowanawo mukana wekutaurawo nemumwe mudzidzisi tichimubvunzawo kuti imi ndimine muchitariswawo semaziso kuno kwakamira sei akandipawo nyaya iyo yekuti vanhu hongo vari kutya zvekuti vakaudzwa vamwe kunzi mabvr kana zvakaitwa zvekunyoresa zvishorwa mufananidzo pamwe unozopiwa bepa rekunovhotesa rinenge rakanangana nhamba yebepa iroyo inobva yanyorwa ichienderana nezita rako iwe nemufananidzo wako saka panenge pakuzotariswa mavhoti kuti wakavhotera papi unobva wangowanikwa unzi wavhotera ani ndo zvimwe zvinhu zvouri kunzi vari kuudzwa vanhu mumareseva emuzvokuta kuti vatye
ko vari kuongorora sarudzo vari kuwanika here munzvimbo dzakawanda wanda dzavanga vachimbofambawo
kumareseva handina vandakasangana navo vari kuongorora sarudzo ndakatongoona hangu vari kuongorora sarudzo pandiri kugara pane vari kugarawo ipapo vesadic uye ndanzwawo kuti ndofunga mangwana vanenge vachasangana vachiita hurukuro here asi handanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei asi kuti uvaone kuti vanenge vari papi handisati ndasanganidza navo mukufamba kwangu
aiwa tinotenda zvikuru jonga tichiti tichabatana newe zvakare muchirongwa chelife talk tichienderera mberi nehurukuro yekuti zvinhu zvakamira sei muzimbabwe
ndinotenda blessing
tinotenda mutori wedu wenhau jonga kandemire ari parunare muharare tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu gumi nevatatu vanosanganisira vana vadiki vafa zvitevera kunyura kwaita chikepe kunyanza mudunhu remissouri mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vari kuyambira iran kuti yave kupinda nemwenje munzeva nekuda kutyisidzira america makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chadimbura utungamiri hwechikwata chefc platinum kusvika pamapoints maviri chete mucastle premier soccer league mutori wedunhau michael kariati anoti panyaya inotevera
chekwata chengezi platinum stars chadimbura utungamiri hwefc platinum kusvika pamapoints maviri chete izvi zvinotevera kurova kwavakaita dynamos 1-0 murufaro stadium nezuro mumutambo usina kuya chaunga nemhaka yekukwidzwa kwakaitwa mutero wepagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzisingadhure murayiridzi wengezi platinum stars tonerai ndiraya ari kufara nezvakaitika
sacoach zvinofadza zvikuru kuwana kukunda chikwata che Dynamos. Profile yako inokura sa coach. Saka zvino ndifadza. Asi zvikuru sei ndikunyanya kufarira kuti tatamba ta winner ta reduce a gap pakati pedu ne FC Platinum.
Asi murairidzi we Dynamos Lloyd Mutasa anoti ari kutarisira kusimuka kubva pavari kunyange hazvo vakarohwa nema damburo.
Pari zvino tinongoti ngatiedzei kundo mitambo yatinenge tichitamba toonawo kuti vamwe vachitamba sei.
Chicken Inn yaramba kuramba yakatsaririra mushure mekunorova Mutare City Rovers 1-0. Panguva imwe cheteyo Highlanders yakarova Triangle 1-0. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Herentals 1 ZPC Kariba 0. Harare City 0 Chapungu 0. Nichrat 0 Shabani Mine 0. Blair Chiefs 4 Blair City 1. Black Rhinos 1 Yada 2. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro pekasolaga Premier Soccer League ndeizvi. FC Platinum 46 points. Ngezi Platinum Stars 44 points. Chicken Inn 37 points. Highlanders 35 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi. Nichrat 17 points. Blair City 15 points. Shabani Mine 15 points. Mutare City Rovers 14 points. Ndakamirira Studio 7 Muharare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro tichikurukura nevari kukwikwidza musarudzo idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo muZimbabwe uye vaive mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Dramani Mahamba vasvika muZimbabwe nhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Johnson Sirleaf votungamira chimwe chikwata chivaongorori vesarudzo chiri kusvika munyika mukupera kwesvondo. Mutungamiri MDC Alliance vachamisa voita musangano kuGoromonzi South nekuCaledonia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.